wacho mkarewele ngarese karnabu nyo kwa nevano wanengi wachi jase waneka shifefa kuruling party rili ngerichingo degrader noku downgrader mapasa rikito ayende ruling party yese isakezif abana kana chulikito wakana one ne ruling party wate wanyaya kutin kakoma na hopo shimono yo waru kubesera because they never stepped away from analyzing kuti chulikito wane government and said that which is fine but I think no wana kutipane issue kuti kana zvinozvikaita one side statement iroro ikaita one side which is the analyst kana toto nokovhasa my election ongoreverera ZANU-PF yoga any statement iroro chake kuzobuda manje according ndo maonero andaita kuti ava vanenge vanotori nechinangwa chavo sezvinoiwo ndotoraso kuti vanhu vari alliance nezvinhu zvakadafana regime change.
Ramuringai, munoti ine gwaro raburiswa neCouncil on Foreign Relations
izvi? Inini ndinongotaura hangu kuti chokwadi chinoti hwadzei kana chichinyorwa kuti government iri kutadza kuita basa rayo rekuva the responsible administrator wezvinhu zvakati wandei. Tikatarisa isusu kuti kuZANU-PF government vari kuti hanzi vanhu vane agenda yeregime change vasingazive kuti regime change agenda iri kuitwa nezanu pachayo pakutadza kuita zvaikapromisa ruzhinji rwese rwezimbabwe. Tikutarisa kuti even paelection ya 2018 kwakanzi hanzi kuchaiswa dzimba 5 million masoja anenge akupiwa mari dzakawanda zvakataro daro mapromisa akangowanda. Tikaenda on the ground tichiona kuti this bill ravada kupasa remapvo private voluntary organizations rekuabhana ivo vanhu vari kubatsira kuunza mishonga kueducata vana vechisikana nezvakadaro daro asi zviri kunzi hanzi ukataura zvakaipa pamusoro pezano takuda kukubudisa muzimbabwe ndozviri kuratidza kuti haa kunenge kwakukoniwa kwakuita gavhenmendi yezano
vavhusango mataura nyaya imi yekuti vari kutarisa zvakaipa chete zvii zvakanaka zvamungati dai vakaisawo mugwaroi.
By the way, this is true. Vanenge vaisedu zvezanupf toziva kuti America nemaagencies ayo ese vamafreedom house ava vakasangana nachamisa kusouth africa manje manje vachitoronga zvavanga vachironga zvikaenda fedro. Saka tinongoziva isu kuti America anything chinobva kana ichinzi yabva kubritain kana kueu tinogona kuiwelokama wozoziva kuti vanhu vanotaura zvinhu zviri productive vanhu vanotaura zvinhu zvinotaridza kuti vanoda kuti government yezimbabwe ibudirirewo kwete kuti what they do is they look for maissues okuti government is a useless government vozochiverenga gwaro riyariya ndorokungotsoropodza chete hapana kana chinhu one chokuti government ingaita. Of course we know kuti nyadzima manegary issues dziri kunetsa government isiitira by all means but ino mukanya hanu here mashopu dzangazara nezvinhu fuel yakangozara izvo kana pagas station udaurira fuel yako hakuna kana line ndoenda line ndiri kucanada kuna harina kana line ndongototira petro yangu ndotoenda. Saka indorazoti izvozvozvo zvinhu zvakadai zainetsa kunet. Saka why can't they also say the bad and the good statement ravo resi ndorokungotsoropodza chete vanongotaura kuti government yachona iri kuita repression
ndikubatei muromo vavhusango. Muri kuramba here imi kuti muzimbabwe vanhu havana nzara, muzimbabwe hamuna kudzvanyirwa kwemasangano akazvimirira, muzimbabwe hamuna kudzvanyirwa kweopposition.
Opposition iri kudzvanyirwa chichamisa ari kuita marali everyday. Saka kudzvanyirwa kwaiya kuri kuti rani vanga ari kunana gope doing is roaming around the whole country.
Regai tizwe kuna vamuringai zvii zvamungati dai zvaitwa kuti zvinhu zvinake tichitarisa zviri kukurudzirwa negwaro iri kana kuti zviri mugwaro iri.
It's very simple. Gwaro riri straightforward kuti the army negovernment zvibatana. Saka pasina line yekuona kuti vari kuarmy nevari mugovernment ndevapi. Democratic space yagara ichitaurwa ezvinezvi yakutoshrinka more. ZANU-PF ngaingoenda akodi zvikudiwa nepasi rese kuti democratic space ngaivhurike kuva kwemaaccountability kweekonomi nezviri kuitika. Saka tiri kuhopa kuti in the next coming weeks vanenge vachiita zvinenge zvichitaurwa nezvido zvevanhu.